ndinokumbirai mafunda, ndiri kuno kuHarare. Ndirangokorokotedza mama wangu mai mafunda, gogo mafunda, gogo anatanyisa nakumbirai junior, tichiti Happy Mother's Day maiyo. Kwavhumbunu kwamuri uko, todawo kuti Happy Mother's Day kuwana mai wese vari munyika medu muno pasi rino rese. Vakatikoshera. Happy Mother's Day kuna mai vanatanyisa nakumbirai. Makatikoshera madzimai, tokutendai nerudo rwenyu. Mwari akuropofadzei, muzvichengete munguva yatiri inoi.